tinogara zvedu every Wednesday tichiita mutangano westanding committee. Ndo magariro atatichiita tiri papati yedu yaestanding committee inomita every Wednesday since time immemorial. But zvatinenge tichataura pamutangano watichamita uyu, tichange tichitaura nyaya dzecongress, nyaya dzeagenda dzecongress nekuti congress ichafambiswa sei. Ndo zvikuru zviri kutaura. Congress ndinoda kuyambira vateereri kuti haizi nyaya yemacompetition chete, haizi nyaya yevanhu vanokupidzana chete. Inyaya yatichatarisa constitution yedu, inyaya yatichatarisa ideology yedu, inyaya yatichaudita zviri kuitika munyika, zviri kuitika nenyaya yedialogue, inyaya yatichatarisa kuti tava ne 20 years tiri pati yeMDC. 20 years izvi chii chaitika, chii chabuda? Tichange tine mufaro mukuru every year tinenge tichingonzi tichaparara, but tinorarama. Tatova 20 years, tatova jaya kana mhandara inokwanisa kumisa musha, takatarisana nekuti tichange tava kutonga manje-manje. Tichange tichitarisawo nyaya idzodzo kuti dzikwanise kubuda mucongress yedu, tichatarisawo template yekuti vanhu vanokupidzana mucongress necongress yacho vatange vachifamba sei.
Tiri kuona nyaya yecongress yamataura iyi vamapfume inenge yatoita kuti zvinhu zviipise mubato renyu, vamwe vachitobuda vachitaura kuti hakuna mumwe anopikisana naNhingi kana kukwikwidza chigaro chaNhingi. Muchaibata-bata here nyaya iyi?
Tinoibata-bata. Pane vari kumhanya kukambeina manomination asati abuda, kumawadhi chaiko nekumabhuranchi hakusati kwatenderwa macongress. Tsika dzeMDC hadzizi dzekuti ani nani anoda anongosimuka achitubuka achiti ini ndinoda achimira sehoa. Inopuhwa nemaparty members, vanokupa pavanenge vachifungira kuti unobetsera musangano. Inyaya yekuti tinobetsera musangano tiri panzvimbo dzatinenge tapuhwa nemamembers. Haungomiri sehoa woti ini ndoda pakati. Unoitwa inonzi nomination. Nomination ichatanga, tirikutanga nekumabranch kusvika tasvika kunational. Iko zvino vari kutonga varipo, vapresident chamisa varipo, mavice chair aripo, everyone anenge ari pachinzvimbo, inini vamafume ndiripo pachinzvimbo chandiri. Saka ngatibetserei pati, titaure zvinhu zvinoita kuti tibetsere nyika, kwete kungoda kukupidzana ipo tisati tagadzira pekumanyira pacho.
Pane vamwe vamafume vari kuti bato renyu harisi kuonekwa richitora matanho kune vamwe zvikuru vechidiki vebato renyu vanenge vari kunzi vari kutyisidzira nekutaura mashoko asingatarisirwe panyaya yekongresi iyoyi. Zvii zvamuri kuitawo?
Tinotora matanho evakawanda ii, kungotivo mupati medu. Ndosaka tati isusu tiriesi kudieni pati. Mazuva ano vanhu vaiti dzingai vamudzuri vagara navamunangagwa, pana apa voti dzingai vamuonzora, vakaita zvakati. Iko zvino vanosapota vamudzora vakuti chidzingai mayuth. Panengori nevanhu vanongofarira kungodzingana-dzingana. Isusu tiri esivhiliani pasi, kana pane zvinenge zvaresekwa tinozvitarisa tobvira nazvo, semadziviro atakaita nyaya dzevamwe vese vakuru vamaiti dzingai. Panenge pachinzi dzingai mumwe, pane vamwe vanenge vachiti agare ipapo. Harizi yese mhosva inotorerwa demo wotanga kutema muti, nekuti muti uyu nhasi hauna kuita mumvuri paunofungira kuti uite mumvuri. Pane pamwewo paunoshandisa kuti unopuruna mabranches womeka shuwa kuti panenge pareshwa panongotaurwa napo. Kana wechidika areswa kutaura, pane vakuru vanoreswa vokutaura vatiri navo mupati izvozvo. Vacho vamwe vacho vari kukukwidza vaireswa kutaura mazuva apfuura apa, hapana akavadzinga mupati. Tirisi vhedei mupati pareshe ka panogadzira.